Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, chikumi 29, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika yotangazve kumasvingo pamberi pesarudzo. Hama dzatapiwa makore wekwamurehwa dzobatwa nemhosva yekumuuraya dzichida kuromba. Mumutambo wecricket, Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda mumakwikwi eInternational Cricket World Cup 23 mushure mekurova Oman. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti kumasvingo kwaberekera ingwe sezvo dzimwe nhengo dzaro dziri kukwikwidza musarudzo dzemakanzura dzamanikidzwa kutiza misha dzichityisidzirwa nerufu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezano PF. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Madzimai matatu akamanikidzwa kuenda muhupoteri anoti amai Clarita Dambuza vekuward 20 kuchiredzi North, amai Phyllis Wemoyo vemuward 11 naamai Ropafadzo Chingwe veward 13 kumwenezi. Vachitaura neStudio 7 madzimai aya anoti ari kunzi akakwikwidzirei munzvimbo dzaisakwikwidzwa nevanopikisa makore ose adarika zvaipa kuti ZANU-PF ikunde pasina kubuda dikita. Amai Dambuza vemurani rekwaLabhamba kwaishe Tsovani vanoti vakavingwa pakati peusiku musi wechipiri asi vakakwanisa kutiza.
Ndokubva ndatobva pamba ndisina ndatombodii ndaenda nechepamunda ndokubva ndandosvika ndokuvanda ndiripo ini nemurume wangu ndokubva ndatoona gurupu revanhu richisvika vakatova kuma11 veusiku vachisvika vakananga kubhedhuru vakarova nedanda umwe wandakaona achinzinda kuti papa nelight hatidi triposi muno hatitombodi kana kunzwa kandidheti yacho.
Vanoti vakamangara nyaya iyi kumapurisa ekumukwasine ayo akati achafirefeta nyaya iyi. Vachitaurawo neStudio 7 amai Moyo vekumwenezi murani rekwaMagovanyika vanoti vatsigiri veZANU-PF nasabhuku vemurani mavo vakauya pamba pavo vakati vabve pamba apa sezvo vakange vapandukira bato reZANU-PF rakavapa munda.
Then pandakazouya vachibva vanditivo munofangwa kubva pano munzvimbo muno muminda iyi takaitamburira iyi. Haiti bizemanyawo zvekuzoinibva triposi saka munofangwa kuti mubve pano mutsvage kunoku kunogara kunoshuvazvo izvozvo.
Vakafanobata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mumwenezi kutriposi vatinei mapepa vatenda kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya.
Isu tiri kuti ZANU-PF zvairi kuita zvinhu zvaiitwa munguva dzekuma18th century zvida kufanira zviri bhabhariki ngavasiyane nemakandidheti edu nekuti ndo zvinobvirwa pamutemo paconstitution yeZimbabwe kuti munhu akwikwidze ari mubato raanosarudzira raanoda.
Asi mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwaShedhewa vati havasati vapirwa nyaya idzi.
Hadzina kunge ndambosangana nekomishona kana dzine zuro hatina maripota.
Vanopipa vati vatsigiri vebato reZANU-PF vari kuita izvi vari kutungamirwa nasachigaro weZANU-PF mumwenezi vaGift Mazhambe avo vari kuti havadi kuona vamiriri veTriple C mudunhu ravo. Hatina kukwanisa kunzwa kuna vaMazhambe sezvo nhare mbozha yavo yanga yakadzima. Asi mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vapepuka chiwewe vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Isu hatigoni kushungurudza vanhu veopposition nokuti takahwina kare ndofunga makazviona takakwanisa kufiudza makandidheti kwese and igaro dziva last election takangohwina 1 saka rwendo runoru hatitomboshungurudzi munhu nokuti tozati tongohwina 20 out of 20 saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo. Isu hatishungurudzi vanhu president vetu anota kutaura zvipa zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu.
Mune imwewo nyaya, Ishe Murinye vaevias munoda wafa varamba mashoko ari kubuda padande mutande ekuti vakarohwa nevatsigiri vetriple C vachinzi vainge vakurudzira vanhu kuti vavhotere ZANU PF parufu. Ishe Murinye vanoti vakaroverwa nyaya yekuti vainge vazama kurambidza vemhuri yekwasabhuku Daniel Zindoga vemunzvimbo mavo kuviga mwana wavo pamusha panova nzvimbo inonzi Inoyera. Izvi hazvina kufadza vamwe vemhuri yekwange kwakaroorera mwana uyu vakatanga kuvarova.
Panoyera panopedzwa zvevanhu ipapo. Saka zvadaro ndo pakatanga commotion yose yaunoona kurohwa kwandanda kuitwa kwose tichidzingirirwa namapurisa tichirohwa. Ndo reason iyoyo yokuti matirambidza kuti tivige munhu patoda kuviga hama yedu.
Vati vakamhangara nyaya iyi kumapurisa ayo achiri kuferefeta. Mutaurero mapurisa Masvingo ati nyaya iyi haisati yasvika munzeve dzake. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Dare High Court nasirabata Tafadzwa Shamba natapiwa makore senior nemhosva yekuuraya Tapiwa Makore mwana wehama yavo aive nemakore manomwe muna Gunyana 2020. Chirango chevaviri ava chichaturwa musi wa12 mwedzi unouya. Tapiwa akaurayirwa kwamurehwa, akavigwa asina musoro nedzimwe nhengo dzemuviri dzakawanzika sezvo zvisina kuzivikanwa kuti zvakaendeswepi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Munamato Mutevedzi vabata Shamba nemhosva yekuuraya Tapiwa, uye Tapiwa Makore senior anove baba mukuru wemufi abatwa nemhosva yekubatsira kuponda. Vachitaura mushure mekubatwa nemhosva kwevaviri ava, baba vemufi vamunyaradzi Makore vatiwo kunyange vaviri ava vabatwa nemhosva, chinorwadza ndechekuti mwana wavo haachadzoka.
Chikuru ndechekuti mwana haachadzoka.
Amai vatapiwa, amai Linda Munyori vati vanovimba kuti zvaitika mudare pamwe nechirango chichapiwa zvichavanyaradza.
Ndavagarira zvavo kuna kuti nini wangu mwana achamuwana nechi. Zvi zvinotorwadza kuti munhu anenge akauraya achafanira kumuwana zvachose. Saka nini one pfungwa dzangu ndinodeva ngogarira upenyu hwavo hwese zvino.
Rimwe gweta revasungwa Muzvare Mutsa Chivandire vati chasara kuti vaviri ava vasvitse kudare, zvichemo zvinoita kuti vapiwe mutongo wakareruka.
Mana vabatwa vaine kusha, saka zvaakuitika ndezvekuti pakuda kufailiwa mitigation ndokuchema-chema kwanenge vachita pamberi pedare kuti vakwanise vachinzura tsitsi mukutongwa kwavachaitwa.
Dare rabata Shamba nemhosva mushure mekunge abvuma kuti ndiye akapamba mwana akaenda naye kumba kwamakore senior, uko akanomumwisa kachasu ndokuzomucheka musoro, makumbo nemaoko achibatsirana namakore senior vachiita zvekuromba kuti bhizimisi ravo ribudirire. Dare rati umbo hwaShamba hunoradza pachena kuti ndiye akauraya mufi, uyewo mbatya dzaakashandisa dzaive neropa dzakaunzwawo kudare seumbowo. Vatiwo kunyange roko rwamakore senior rusingaoneki zvakajeka pakuurawa kwemufi, pane umbo unoradza pachena kuti akabatsira pakufa kwake nekiita zvinhu zvakaita sekutenga kachasu kaakamwiswa pamwe nekushandisa imba yaakachengeterwa asati aurawa usiku hwa27 Gunyana muna 2020. Mune imwewo nyaya yange iri kumatare, dare reelectoral court rati magweta evari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevhia Kasukuere nehava Lovedale Mangwana vari kuda kuti vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vadzoke kudare musi wa7 mwedzi unouya. VaMangwana vari kuti vakasukuwere vasabvumidzwe kukwikwidza sezvo vasiri kugara munyika. Mumwe ari kushanda navakasukuwere vaWalter Muzembi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navaMangwana mahumbwe.
So hazvimise zvetiri kuita isu zvokambena kuti vakasukuwere vapinde muhofisi musi wa23 August. Zeki iri kuita basa rayo, ichaprinda maballot papers nomusoro wavakasukuwere wakaisvonaka chaizvo chaizvo, changoonekwa ega kuti mufana ndiye ari redhi kumhanyisa nyika kuenda mberi. Ndongupatirire zvino
Mangwana. Zimbabwe Electoral Commission inotarisirwa kuburisa mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuru mugwaro rehurumende reGovernment Gazette. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuro nemutungamiri webato reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP, muzvinafundo Blessing Kasia Murum. Blessing Zulu Studio 7 atanga nekuvabvunza kuti sei vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Takapinda musarudzo nerudo rwatinaro pamusoro penyika yedu. Nyika yeZimbabwe nyika ine vana vakawandisa vakapararira kunzvimbo dzakasiyana siyana, ende vane ruzivo nedzidzo dzavo dzinokwanisa kuti dzinge dzichibatsira nyika yedu. Zvino hatinyangorambe takamira, tine zvatinozivawo zvatinokwanisawo kubetsera nazvo nyika yedu kuti nyika yedu ikwanise kudzikama ionekerewo pane dzimwe nyika pasi rino, nekuti nyika ine zvese zvinokwanisa kutizo ionekerewo nyika yeZimbabwe. Takakoshesesa rudo nenyika yedu, nekuti hatingangoramba tichingogara munyika yevatorwa. Tinoziva kuti nyika inovakwa nevene vayo.
Munorevea pamuzvinafundo Kasia Muru.
Tichireva kuti nyika inovakwa nevaridzi vayo. Varidzi vayo ndevapi? Varidzi veZimbabwe, vana veZimbabwe kutanga, pasati pava nemamarudzi ese. Saka naizvozvo nguva nenguva tinogara tichifunga nyika yedu iri muropa redu, tinoida, ende hativi takadzokera mashure. Tinoramba tichingozama kudai tawana mukana wekuti gadzirise nyika yedu yaonekerawo nyika yedu, nekuti ine zvese zvainoshuwira, nekunzwawo matiri zvakanyakusimbisisa kuti izo taitewo chii nezviri kuitika mukati menyika yedu kuti tigadzirisewo. Nekuti zo vadzukuru vachazouya mune ramangwana vanenge vasina basa kuti izo wakanga uri weZANU here, wakanga uri weMDC here, wakanga uri weTRIPC, vachazongobvunza kuti hanai sekuru makaitawo sei nyika pamaiona zvinhu zvichidai. Zvino aye waka sevanhu vakadzidziswa kuti zvo kana pane chinenge chichiitika unofanira kuti zvo utry uzame nepaunogona kuti ugadzirise. So naizvozvo tatai variga tipinde musarudzo tigadzirise zviri kushupa mumusha medu nepadiko patinogona napo Mwari vachititungamirirawo mukati menyika ino yedu yeZimbabwe.
Vakawanda munyika vari kuti vanoda mutungamiri anokwanisa kugadzirisa matambudziko enyaya dzezveupfumi. Imi zvii zvamuri kuvimbisa kuita kuri kuti masarudzwa kutungamira nyika?
Chinhu chanyanya kunetsa mukati menyika yeZimbabwe inyaya yehuore nekutoshayiwa rudo pamusoro penyika yachona, nekuta kuti zvo zvinhu zvese zvinongoitwa nekuti zvazoziva zvazoitwa hazivikanwa ndiani. Saka pambaida kuti paivewo nema hatinoti pachirungu mainstitutions akasimba anonyatsa kuona kuti zvo zvinhu zvaitwa mukuenzanisana zvizere, ende uori hwabviswa zvizere, ende kuti neizvozvo zvakare kuti zvo hazvina basa kuti wabva kupi, wabva kwamurehwa here, wabva kwedu kubocha kwamarange here. Mwana wese weZimbabwe anofanira kuona nyika yake ichimushandira.
Izvi munozvikwanisa here zvekudzikamisa upfumi muchiita zvamuri kutaura izvi?
Ruzivo rwacho rwekudzikamisa nyika ndo rwatinaro, ndo rwamakatendesa iwo vaberekera vakatendesera kuchikoro, ende vakawanda vana vano ruzivo rwekudzikamisa nyika yedu pakutanga.
Asika muchati anoda vaperekedzi vakasiya muru, hapana vanhu vari kukumirira iwo musarudzo dzedare reparamende uye dzemakanzuru, zvino munotungamira sei?
Tinotofadza nekuti zobasa iri harisi rekuuya kakuti zonderezip basa nderekubatanidza mwana vana vese veZimbabwe. Ndingatofara chaizvo pakaita pamaMPA, ZANU, ACCC, emapato ese akangosiyana siyana, nekuti chiri kudiwa kubatanidza mhuri kuti tivake nyika yedu tiri mhuri imwe chete, ndo chakanyanya kundikoshera.
Mutungamiri webato rinopikisa reZIP muzvinafundo Blessing Kasia Muru vari parunare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Munyika maita gakava panyaya yekuti madzimai obvumidzwa here kana kuti kwete kushandisa midziyo yekuita bonde voga kana kuti sex toys. Vamwe vanoti ikodzero yavo, asi vamwe vachiti kurasa tsika uye injodzi kuutano hwavo. asi zvakakodzera here kusunga vanodawo kuzvifadza nenzira iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari weMarare anoda kungonzi Lindsay ati vanhukadzi vanofarwa kuita zvavanoda nemuviri yavo.
Kona kuti wawana murume kuti akufadze nyama yako auna kukwanisa kugutsikana naye, woona zvakuti aikuchansi hangu toi zviri nani ndizvifadze nyama yangu. Handioni zvine problemu kuti munhu akwanisa kuita zvaanoda nenyama yake.
Izvi zvatsinhirwa nemutungamiriri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira.
Maziviro angu mumiro remutemo munotaurwa nekuti munhu anoita zvinhu zvinomuita nezvaanoona zvinoita kuti upenyu hwake hufambirire mberi. Uye ndinoona kuri kumbunyikidzirwa kwekodzero, nekuti munhu zvaanoita nemasex toys ake anoita ari mumba make, hakusi kuti anenge achiita pajekerere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana rekatswe Sisterhood, amai Talent Jumo, vati
vanenge vawana zvikwanisiro zvekuti vabatsirike pavanoita nguva yakadaro yekuti hama maoko. Hazvifanirwe kusvika pakuti hurumende inopindira mazviri kuti zvazoitirwei uye zvichishandiswa chii, nekuti madzimai anenge achiedza kushandisa nzira zvisingavai panzoro, zvisingavape maSPI, zvisingavape HIV, zvisingavape pamiri pasina anozobvuma achengeta. Saka izvozvo tinoona sekuti zvinozvika kudzimirira madzimai.
Gweta vaKenya Stronai vati kushandisa midziyo yepabonde kunorambidzwa pasi pemutemo weCensorship and Entertainment Act.
Kurambidzwa nokuti zvinonzi zvunhu zvinobvisa unhu, asizve tinoona kuti tikaramba tichitarisa especially takatarisana nekodzero dzevanhu, tinoona kuti mutemo uyu unogona kunge uri mutemo unovhiringa kodzero dzavanhu, especially tikatarisa section 60 yeconstitution yedu inotaura nezvefreedom of conscience. Chakanyanya kukonzeresa kuti mutemo uyu wezvidhori zvepabonde unge uchiisiwa inyaya yezvitendero kana kuti tsika namagariro evanhu. Asi tinoona kuti mazuva ano vanhu vane muono yakasiyana-siyana, vanhu vane mafungiro akasiyana-siyana, vanhu vane zvitendero zvakasiyana-siyana. Vamwe havachatenderi kuti bonde nderekuti vanhu vange vachidanana kana kuti vachizvara vana. Vamwe vakungotendera kuti bonde rinofanirwa kunge riri rekungonakidzana. Saka vamwe vanoona zvakasununguka kuti zvidhori zvepabonde ndizvo zvinovaitira. Saka mutemo panerwe kuramba wakabatirira pazvinhu zvakare.
Vakurudzira hurumende kuti iite tsvakiridzo yekuona kuti mudziyo yepabonde iyi haina njodzi here kuutano.
Bonde rinoitwa nezvidhori zvisina kuvhenekwa, zvisina kuchengetedzwa, rinogona kuzova bonde rinokonzeresa zvirwere.
VaCarlos Nyaumwe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvekurambidza zvinhu izvi kuti zvipinde munyika zvakanaka.
Hazvifani kunge zvichibvumidzwa wano, tofanira kungoita ine natural way yatakangopiwa nawo.
Asi sachigaro weZimbabwe Gender Commission, amai Margaret Mukahana naSangarwe vati komishini yavo inoda kuti vanhu vatevedzere mutemo uye vasingagutsikane vanoenda kumatare.
Zvinoda kuti taite consensus kuti madzimai ndozvavari kuda here. Kana zvirizvo zvavari kuda, vanogona kuwana nzira dzavanowana nadzo dzekuchalenja mutemo wacho uripo kuti zvinoda kuti ubviswe.
Kune nyaya iri kumatare yakaendeswa nemukuru wesangano rakazvimirira reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Stabile Dewa, ane muono wekuti kushandisa mudziyo yepabonde kana kuitengesa haifanirwi kuva mhosva. Vanhu vaviri munyika vakasungwa nezvenyaya dzine chekuita nezvidhori zvepabonde vakabatwa nemhosva vakaripiswa mafaindi. Dzimwe ongororo dzakaitwa munyika dzakaita seAmerica neBritain dzinoti kushandisa midziyo yepabonde iyi kune njodzi yekuti vanozvishandisa vanogona kugumawo vorwara nezvirwere zvegomara nekuda kwezvinhu zvinoshandiswa mukugadzira zvepabonde izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Committee of the Red Cross rinoti rabatsira kuti mauto eSudan zana nemakumi maviri nevashanu vainge vapambwa nechikwata chakapandukira hurumende yechiuto munyika iyi vasunungurwe. Mauto aya aburitswa muguta guru renyika iyi reKhartoum kuenda kuguta reWad Madan. Dare remuBritain rabuda nechisungo chekuti danho rehurumende yeBritain rekuda kuendesa vanenge vachitsvaga upoteri munyika iyi kuRwanda harisi pamutemo. Hurumende yanga yati izvi ndizvo chete zvingapa kuti vanhu vasaise upenyu hwavo munjodzi vachedza kukwira zvikepe zvine vanhu vanenge vakazarisa kuenda kunotsvaga upoteri muBritain. Vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezvishanu vakapinda muBritain nezvikepe izvi gore rapera asi vakawanda vakafa. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzira kuti munyika muve nerunyararo mudunhu remasvingo. Dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzinonzi dzakatotiza misha mushure mekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Mune mamwe matunhu emunyika, nhengo dzeZANU PF pamwe nedzeFAZ dzinonzi dziri kushanda nevasori veCIO dzinopomerwa mhosva yekumiramira panenge pachiitirwa musangano nevanopikisa, izvo zvinoonekwa senzira yekutyisidzira. Mamwe masabhuku nemadzishe havasi kusiyiwawo muzvipomerwa izvi vachinzi vari kuudza vanhu vavo kuti havadivi vanopinda misangano yemapato anopikisa. Zvose izvi zvave kuita kuti vamwe vatye kuti dzimwe nguva sarudzo dzegore rino dzichaita mhirizhonga yakanyanya kudarika 2018, vamwe vachitotyira kuti zvakaitika muna 2007-2008 zvinogona kudzoka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKennedy Mandaza vebato reZANU PF pamwe navaRejoice Ngwenya vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Tatanga nekubvunza vaMandaza kuti vanoti kudii nezviri kupomerwa bato ravo reZANU PF.
Bato reZANU PF rinova iro riri kutonga richitungamirirwa navaMnangagwa. VaMnangagwa ndivo vanotipa direction yekuti zvinhu zvinofanirwa kufamba sei mubato reZANU PF pamwe chete nemunyika. Naizvozvo vaMnangagwa vari kufamba vachitaura shoko rekuti tinofanirwa kuita makambeini edu nemaelection kundurunyararo. Iri ishoko ravagara vari kutaura ende tinotera isu veZANU PF. Naizvozvo kana kuine vamwe vari kuita zvisiri pamutemo, izvozvo hazvisi zveZANU PF. Avo vanowanikwa vachiita zviri kunze kwemutemo, zviri kunze kwazvataurwa naPresident weZANU PF, vasunge murayiro uone uchitevedzerwa.
VaNgwenya, nyaya tiri kukurukura iyo, asi tanzwa vaMandaza vari kutaura kuti aiwa handiwo mutupo weZANU PF wemhirizhonga. Munoti
kutaura bedzi hazvibatsiri, ngakunge kune mastructures anoshanda basa rokuti kudzivirirwe mhirizhonga. Nanguva vaMandaza vachita nezvemapurisa vanenge vachitoti nyange mukaenda kumapurisa hapana chinoitwa. Chepiri ndepekuti tinoziva isu chedu zvirimo zvakanyorwa inhoroondo kuti magariro neunhu hweZANU PF hwagara hwakanangana nemhirizhonga. Aiwa, tinonzwa vaMnangagwa nevatsigiri vavo vachiti yava new dispensation, asi unyu hwacho hatati tahuona nekuti tikangotarisa nyange sarudzo ya2018 yaya pane vanhu vakatofa. Saka chandoona ndechekuti aiwa, zvakanaka kuti zvinge zvichitaurwa, asi ngakurakidze kuti pane nemastructures anosvika kune vanhu, poita mapunishment akanyatsozara nezeto wechipindira.
VaMandaza, manzwa zvataurwa navaNgwenya, hanzi mashoko chete hazarirwe nerwizi.
Ichokwadi, ndosaka paya paine zvi rekuti walk the talk. VaMnangagwa vakativimbisa muna 2017 kuti tinoda kuita sarudzo dzedu murunyararo. Varamba vaine shoko iroro. Ndosaka tati isu kana paine vari kuita zviri kunze kwemutemo, zviri kunze kwemashoko ataurwa nemukuru wenyika, izvozvo zvinotarisirwa kuti ivavo vashungurudzwa kunze kwokungomhanya chete ngavange vaine mazita zviine umbomo hwokuti izvi zvaitika.
Vangwenya, pane vamwewo vanoti vemapato anopikisa vanokonzeresawo mhirizhonga asi vanokasika kuchema kunga ndo varohwa. Munotiwo?
Aiwa, kandozvatiri kureva kakuti isusu ngakugare kwava nemutemo unoshandiswa nemunhu wese. Izvozvo ukanyatsoongorora kubva 1980 chaiyo chaiyo handitandambonzwawo kunzi kune munhu wese anopiwa kwakasungwa nekuti aita mhirizhonga. Nyange mhirizhonga yacho yaitwa primary election hapana munhu anosungwa. Mazuva akawanda unonzwa veopposition vachiti aiwa isusu hapana mhirizhonga yataita kana tichinozvidzivirira tingodzorera maroero atatiita. Variko vanhu vekuveopposition vanodena asi tiri kuti hazvinawo kunaka. Zvariko zvino hurumende inotonga iriyo ina mastructures ejudiciary nepolicing ngakuite vanhu vachisungwa. Tonozva kuti vana ngarihumu vakasungwa nekuti vaida kukodzera mhirizhonga. Vanasikana vakasungwa nekuti vakakodzera mhirizhonga. Munotaura kuti kubva 2018 zvaiko zvino hapana munhu umwe chete wega wedzanupi pakaita mhirizhonga. Aiwa, vamandaza apo ngatitaurei nechokwadi.
Vamandaza, mungatarisira here kuti sarudzo dzinoitwa murunyararo gore rino?
Ndoshuwiro yedu kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Vakuru vanokwanisa kutaura asi isu tine responsibility yekuti titi ini handidi mhirizhonga. Munext door neighbor wangu odaro, vemamwe mapato vachidaro. Tese pamwe chete se-collective tikanga tichidaro maelections ede anoitwa murunyararo.
Vangwenya, manzwa mashoko ataurwa navamandaza, munoti
chokwadi ndekuti vanhu vanogarisana maruva handisingoti vangada mhirizhonga nekuti vava vachidzana. Vanenge vachinoteerera zvavanoudzwa navakuru vavo. Tinotonzwa madzishi achitotaura pamutangano kuti muno mudunhu redu masabwe achiti muno munharaunda yedu hamugare munhu weopposition ndozvinokonzera mhirizhonga. Saka ngazviregwe madzishi nemasabwe ngaachitaurirwa kuti titaurirai vanhu venyu kuti hatide munhu anotaura nezvemhirizhonga nekuti ndii munenge makusara vako pindura nengozi vanhu vakuti mairaenda chinhu chakanaka.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZanu PF vaKennedy Mandaza. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Mutambo wecricket, Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda mumakundano kana kumakwikwe International Cricket World Cup 2023 mushure mekurova Oman nemaruns 14 kana kuti 14 runs mumutambo wanga uchinakidza zvikuru kuQueen's Sports Club kuulawayo. Aya ave makwikwi echipiri emaqualifiers anonzi Super 6. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM, nasi tiri kutarisa nyaya yekuti madzimai obvumidzwa here kana kuti kwete kushandisa zvigadzirwa pakuita bonde voga kana kuti sex toys. Vamwe vanoti zvakanaka, vamwe vachiti zvine njodzi kuhutano. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika yotangazve kumasvingo pamberi pesarudzo. Hama dzatapiwa makore wekwamurehwa dzobatwa nemhosva yekumuuraya dzichida kuromba. Mumutambo wecricket, Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda kumakwikwe International Cricket World Cup 23 mushure mekurova Oman. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muna Praxidus Jeremiah.